Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 10/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day. Musangano wepagore weZANU PF watanga nhasi kuGoromonzi. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mfoko, vaendesa kudare reHigh Court mumwe vatungamiri veMDC weBoshman Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day iri rinopembererwa gore roga roga musi wa 10 zviita pasi rose. Dingindira regore rino iro rinoti Youth Standing Up for Human Rights rakanangana nevechidiki avo vari kukurudzirwa kuti vasimuke varwire kodzero dzavo. Mukucherechedza zuva iri, sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raendawo kwamutoko uko magweta aswera achibatsira veruzhinji kuti vange vachiziva nyaya dzekodzero dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights zuvara inasi, International Human Rights zuvara kakosha zvikuru pasi rose. Saka taona zvakakodzera kuti tibatsirewo tiisitewo contribution yedu kuZimbabwe. Taenda kwamutoko nhasi tiri kuruka business kuenda kwamutoko kwatiri kubata pamwe nezvizvarwa nevanhu vari kumaruwa kwamutoko. Ndokwataenda tine magweta edu ari kubatsira vanhu tichizama kupindura mibvunzo yavanogona kunga vainayo inovanetsa mukurarama kwavo munyaya dzokuti kodzero dzavo dziremekedzwe kana kuti mukuita enjoy mahuman rights avo. Saka magweta edu aripo kwamutoko kwataungana nhasi vari kubatsira vana baba, vana mai, vakomana, vasikana kuzama kupindura mibvunzo yavanonga vainayo inovashungurudza. Nokuti tiri kuona kuti kuwana magweta kana kuti vanogara kumaruwa vaone mari dzekuapprocha kutanga kutsvaga magweta zvinhu zvinonetsa zvikuru. Saka magweta auya kuwana nhasi.
Inyaya dzipi dzamuri kunyanya kusangana nadzo?
Kune nyaya dzakawanda zvikuru dziri kubuda. Kune nyaya dzekushungurudzwa kwemadzimai ndodzatingatinyadzana nadomestic violence kana gender violence. Kune nyaya dzekushungurudzwa kwekodzero dzevanhu. Tanzwa zvikuru nyaya dzekungovhiringwa pakugara ndidzo dzekuda kubviswa nechisimba. Kune nyaya dzekuchirwa kwekodzero dzevanhu vanhu vari kuchema nenyaya dzekushaya chikafu. Ndiyo right to food irimo mbimbiri. Vanhu vari kuchema zvikuru nenyaya dzekushaya mvura dzakachena. Vanhu vari kuchema zvikuru nenyaya dzekungosungwa sungwa munozviziva zvinoitika kumashonaland province iyoyo. Kune nyaya zhinji dziriko dzekuchema kwavanhu vanosungwa chinzi matuka nhingi madai nhingi. Saka vanhu vari kuchema zvikuru nekuti kodzero dzavo hadzisi kunga dziri kuremekedzwa.
Sei masarudza dunhu remutoko
tinozama kubata Zimbabwe yese pamashandiro atinoita asi kwa mutoko tazongochiregedza itipete gore tine kwa mutoko takabatana nevamwe atinoshanda nawo tine consortium yamatina maorganization tinoshanda nawo kumaorganization ana Zimbabwe Peace Project kana mvari dzisina mukoko international organization for migration yamunoziva kuti inobatikana zvikuru nezvenyaya dzekubviswa kwevanhu internal displaced persons so tafunga kuti regai tipete gore kwa mutoko takambopfuura neko mwedzi yakapfuura kwasi tati kati dzoke ikoko zvakare tinyatso kusimbisa kuti vanhu vavo.
Vanga vari mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare kwarukau kwamutoko nestudio 7. Apo mazuva gumi nematanhatu ekucherechedza mhirizhonga mudzimba asvika kumagumo nhasi, vakaremara vanoti hurumende inofanira kuvasimudzira senzira yekuderedza mhirizhonga yakatarisana navo. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekucherechedza mazuva aya wange wakarongwa nesangano reDeaf Women Included, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakaremara vaAbraham Mateta vati vanhu ava vanonyanyobatwa nemhirizhonga iyi kudarika vamwe vanhu, uye zvakakosha kuti paiswe parutivi mari yekuona kuti vanhu ava vawana ruzivo rwakakwana pamusoro pedambudziko iri pamwe nekuti vori mangara sei. VaMateta vatiwo zvakakosha kuti veruzhinji vazive kuti vanhu vakaremara vari kushungurudzwawo nemhirizhonga iyi.
Kuwanikwa kwemashoko information inofanira kunge ichiwanikwa munzira dzinokwanisa kushandisikawo nevanhu vakaremara. Chekupedzisira chandataura changa chiri chekuti idzo nzvimbo dzacho dzinosikwa dzinobatsira vanhu vakaremara, kungave kumapurisa, kungave kumatare, kungave kupi, dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinosvikirika, kwete kuti unosvika ku4th floor nemasteps pasina kana lift.
VaMateta vakurudzira veukama nemhuri kuti varegedze kuvanza nyaya zvikuru sei panenge pashungurudzwa vakaremara.
Veukamawo vanofanirwa kusavharavhara nyaya dzekushungurudzwa kunenge kuchiita vanhu vakaremara, dzatingati gender based violence.
Nhengo yesangano reHope Resurrect Trust muzvare Florence Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti vakaremara vanosangana nematambudziko ekuti havakwanisi kumhanara nyaya nekuti vane vashungurudzwa nevanhu vanenge vachivachengeta.
Mudzimba hangu angave ekuti izvo unofanira kungogara uri munhu wekuti izvo unenge uchichengetwa, uyezve sakanika neukabviswa kana nasekuru kana nani unozvimataura kunani, ivo varivo vari kukupa chikafu, varivo vari kukuchengetedza. Saka nechevo kada kumhangara pamwe pacho chevo pari paunorodza chaiko chaiko kuti lengivoti vanondidai unozvitaura sei, kozi ndiko kwaukuwana pekugara. Kana ukadzinga ipapo hapana imwe mhinzi yekuti urarama.
Nhengo yeboard reWomen Deaf Included amai Samantha Svanda vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushungurudzwa kwevakaremara rakawandira kumaruwa uko makamba emapurisa ari kunzvimbo dziri kure, izvo zvinovaomera kuti vaende kunomhanara.
Tozouya pakuripota tinoona mapolice station dzimwe nguva anenge ari kure. Pamwe ukaitarisa police station yacho kuti building yacho chaiyo chaiyo kuti upinde mairi haina marembu, saka munhu ane disabilities anotadza kupinda imomo kuti aripoti ishu yake.
VaMateta vati kuti dambudziko iripere mutemo unofanira kuvandudzwa kuitira kuti uenderane nebumbiro remutemo yenyika pamwe nechisungo cheUnited Nations chinoona nezvekodzero dzevakaremara. Mazuva gumi nematanhatu ekucherechedza mhirizhonga mudzimba anocherechedzwa kutanga musi wa25 Mbudzi kusvika musi wa10 Zvitago rega rega. 25 Mbudzi izuva rekucherechedza zuva rekubviswa kwemhirizhonga kumadzimai kana kuti International Day for the Elimination of Violence Against Women, uye 10 Zvita izuva rekucherechedza kodzero dzevanhu pasi rese kana kuti International Human Rights Day. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1991 uye pari zvino rave kucherechedzwa munyika dzinodarika zana nemakumi masere nenomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Musangano wepagore wezano PF watanga nasi kugoromonzi mudunu Mashonaland East. Mutauriri wezano PF wa Simon Kayamoyo, vanuti vanu wanodarika zuru shishano vachange varipa musangano uyu. Asiva moyo vati musangano wavo, uchatanga zilipa mutemo ne musangano we Central Committee ne musuwe chitatu, uchiteverwa ne musangano we Politburo ne musuwe China. Dingindirare musangano uyu gore rino, rinoti modernize, mechanize and grow the economy towards Vision 2030. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vari kutarisirwa kutaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezera mpoko vaendesa kudare reHigh Court mumwe wevatungamiri veMDC vaWelshman Ncube vachida kubhadharwa mari inopfuura miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mumagwaro ari kudare reHigh Court ayo aonekwa neStudio 7, vamupoko nemwana wekokotela vari kuti vanwe vanofanirwa kuvapa madhora ekuAmerica anopfuura miriyoni nezviuru mazana mana. Vanoti ichi chidimbu chemari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica iyo yavanoti vakapa vanwe apo vaive gwetare vaviri ava panyaya yekambani yavo yeChoppies Enterprises. Vanwe nekambani yavo yematonzi Ncube Law Chambers vakamirira mhuri yavamupoko panyaya yaibata-bata Choppies Supermarket. Mugwaro ravakakwidza kuHigh Court nezuro vachimirirwa nemagweta eNcube and Partners vamupoko vanove mumhangari wekutanga naSikokotela anove mumhangari wechipiri vanoti munandira wegore rino vanwe vakatambira mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Mari iyi yaibva kuChoppies Supermarkets ichienda kumhuri yekwamupoko semubhadharo wemasheya ainzi aive nemhuri iyi mukambani iyi. Vamupoko nemwana wavo vanoti vamwe vakazivisa mhuri yavo kuti vaive vapiwa mari iyi nekambani yeChoppies vachitiwo vakapa ivo vamupoko nemwana wavo chidimbu chemari iyi kukasara mari inopfuura mamiriyoni nezviuru mazana mana iyo vari kuda kupiwa. Mugwaro ravo reHigh Court iri vamupoko vanoti vamwe havasi kupindura chikumbiro chavo chekuti vavape mari yasara nokudaro vave kukumbira kuti dare remanikidze vamwe kuti vavape mari iyi. Vamupoko vanotiwo vanoda kuti vapiwe imwe mari pamusoro yakaberekwa panguva iyo mari iyi yanga iri mumaoko avamwe uye kuti vamwe vave ivo vanobhadhara dare mari yose ine chekuita nenyaya iyi. Vamwe havasati vaisa mudare gwaro ravo rekupindura mhosva yavari kupomerwa uye dare reHigh Court harisati ratara kuti nyaya iyi ichanzwikwa riini. Taedza kunzwa divi ravamwe panyaya iyi asi vange vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuAlgeria rakanda mujeri vanhu vaviri vaimbove vatungamiri vehurumende mushure mekuwanikwa vaine mhosva. Izvi zvaitwa mazuva maviri sarudzo dzemunyika iyi dzisati dzaitwa idzo dziri kunzi nevanopikisa dzimbomiswa. Gurukota rezvemitemo muGambia vaAbupaka Tambudo vanoti vatongi vedare reInternational Court of Justice vanofanirwa kutora matanho ekumisa kupondwa kwevanhu verudzi rwechiMuslim Rohingya muMyanmar. Bhiri dzvare mutemo riri kuzeiwa nedare remuparamende muCameroon riri kutarisirwa kupa chinzvimbo chinokosha kuvanhu vari mudunhu rinotaura chirungu, izvo zviri kutarisirwa kupedza gakava vari kusiyana kwevanhu mudunhu iri. Chikwata cheIMF chiri muZimbabwe kuti chizeye nekuongorora mamiriro akaita zvinhu munyadzo zveupfumi muZimbabwe pasi pechirongwa cheArticle 4 uye chimwe cheZimbabwe Staff Monitored Program. Kunyange hazvo gurukotaro zvemari vamutuli Ncube vari kuti Zimbabwe iri mugwara, dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti IMF icharatidza kusafara nekumawere kwananga nyika. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nenhepfenyuro yeCNBC Africa, muzvinafundo Ncube vakati vakasangana nechikwata cheIMF ichi uye vanotiwo vane chivimbo chekuti chichafadzwa nezvavari kuita kuedza kugadzirisa upfumi uhwo huri mukanwa waMamupere. VaNcube vanoti nyaya dziri kuzeiwa dzakanangana nemamiriro ezveupfumi mugore ra2019 uye mugore rinouya. Chirongwa cheIMF cheStaff Monitored Program ichi chinouya kuzoongororwa neIMF mukati memwedzi mitatu yega yega. VaNcube vanoti Zimbabwe yakakanganiswa zvikuru nenyaya yenzara uye dutu mpengo recyclone Idai, nekudaro zvinonetsa kuti inyatsozadzikise zvayakatsidza kuIMF pasi pechirongwa cheStaff Monitored Program ichi. Mashoko avaNcube atsinirwa namzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda.
Tozotarisawo panyaya yematingati macurrent reforms, ipapo IMF inofanira kunge yakafara nezvakaitwa naMutuli nekuti iyeye ange mboripo ye1:1 yekuti zim dollar eurobond not rand rakaenzana neUS dollar zvakabviswa. Number one. Number two, kubva kwaitwa Zimbabwe's own currency, Zimbabwe dollar. Number three, kubva kwaitwa manostro account ekuseparata kuti maUS dollar kwao ega, mazim dollar kwao ega. Saka zvinhu zvokuti IMF inofanira kunge ichifara nazvo nekuti zvinoratidza kuti nyika pane kuyakananga nekuti nyaya yekuti macurrency controls ari very rigid anodiscourage maexporters.
Asi vamuponda vatiwo pane zvimwe zviri kuitika zvinogona kutadza kufadza sangano reIMF.
IMF muZimbabwe yange yakatarisana nekuti vaite yatinoti liberalization kuti bvise masubsidy pazvinhu zvese, asi munoona tine chirongwa fanike chakaita sechizupu kwachiya chemabhasi, panenge paine yatinoti subsidy. Poita masubsidy I think pabudget vamutuli wanga vabvisa kuti subsidy paupfu, upfu hwazodhura zvese zvekuti vanhu vakazvamba. Saka president vakazopindira vakati aiwa, subsidy ngaidzoke kuti vanhu vakwanise kuwana sadza ravo sezvo iriyo stable food. Saka pane zvekuti ivo IMF vamwe vanenge vasingazvitarisiriwo izvozvo zvekuti masubsidy anga adzoka, asi sevamiriri vakaita zvinhu zvinhu zvanyanyooma zvekuti masubsidy akabviswa, zvinokwanzira kuzokonzera tinoti social unrest.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muJohannesburg, South Africa, muzvinafundo Gift Mugano vanoti havaone IMF chigutsikana nezviri kuitwa neZimbabwe zvikuru pakutadza kubhadhara zvikwereti.
Tine tsika yekuti tikatora chikwereti World Bank hatidzoreri, Africa Development Bank hatidzoreri. Saka vanotora advantage iyoyo yeunhu hwedu vatikupiwa isusu.
Vativo nyaya yeuori yadzosera nyika kumashure zvakanyanya.
Mukatarisa zvatiri kuita ivhi nekumanyaya dzecorruption, hakuna munhu angada kupa munhu mari ari korapti. Mari yemuZimbabwe gore negore imari yakati yakawanda chaizvo yetinoona kumaexport madiaspora nemari dzatinopiwa dzimwe dzinouya nemadonors. 2017 takawana $5.5 billion cash yakapinda muZimbabwe. 2018 takawana $6.3 billion. 2019 tiya kunanambira kuma $5.7 billion right now. Asi mari iyoyo haisi kunzwika kunga mapinda mari munyika nekuti corruption iri kuitika kufiwo yakawandisa. Kenya ine vanhu vanosvika 45 million, 3 times Zimbabwe, inowana about $5 billion maexports. Zimbabwe iri kuona foreign currency kusvika ma$6 billion, asi kutambudzika neforeign currency.
Zviri kuitwa neIMF izvi zvingabatsira mushandi here? Tabvunza mutungamiri wesangano reZCTU vaPeter Mutasa.
Kana IMF ichiuya ichingotaura nehurumende nakutaura nekukurukura nevagari vemuno, nesu vashandi vemuno hapana chirongwa chayo chinobudirira. Tinozoona kuti kubva kare kuma 1990s 1991 vachiudza economic structural adjustment program yeESAP vakangoita vasina munhu wataura naye. Izvozvo zvakakonzera kuti nyika iondongwe.
Chikwata cheIMF ichi icho chiri kusangana nevatungamiri vehurumende, vakuru vereserve bank of Zimbabwe nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi chiri kutarisirwa kupeta misangano yose iyi mangwana chozobuda negwaro rezvachinenge chaona. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vakare mara vakawanda vari kunyunyuta pamusoro peurongwa hwemari hwebudget renyika regore ra 2020 vachiti shuviro dzavo hadzina kuiswa mubudget iri. Safari Njema anotipa nyaya iyi.
Vanotungamirira sangano revakare mara National Council of Disabled Persons of Zimbabwe, Amai Farai Cherera, vanoti chirongwa chemari yakapiwa mapazi ehurumende chaifanira kubatawo bandiko revakare mara.
Isu vakare mara vacho tinenge tichitarisira kuti pave nebhajeti rinokava makalipa, bhusu dzevakare mara, maartificial, mawheelchair, mahearing aids. Iko zvino kana tichiona kalipa richidana kuma 900, pandakanzwa zve 900 kwanguri kutanga kwegore, zvichireva kuti pari zvino pamwe yatove 1000 chakuti. Akare mara akagara kumusha ari kuda kalipa rekuti afambe naro, anoiwana kupi mari yekutenga kalipa iyi?
Amai Cherera vanoti hurumende inofanira kunzwisisa kuti vakare mara vanodawo kusimukira kufanana nemadzimai nevechidiki zvichibva muzvirongwa zvehomwe yenyika.
Saka ndaitarisira bhajeti iri kuti rive bhajeti rinobata vakare mara. Runoita kuti upenyu hwakare mara asimuke paanenge ari. Tinoona isu kuchitaurwa zvinhu zvakawanda kuti mayuthi iko zvino, mayuthi anofanirwa kuti dai angawana mari vaita maproject vasimukira upenyu hwavo, madzimai dai vanga vawana mari yekuti vasimukira upenyu hwavo. Ko vakare mara tiri papiwo tinongochema tichigwesha nemadziro. Dai vanga vatitarisawo tiri vanhu vakafanana nevamwe vanhu. Tinoda kunzi vanhu nekusimudzirwa upenyu hwedu hwokurarama.
Pfungwa iyi inotsigirwa navaHenry Kane vekuEpworth, avo vakaremara gumbo rekuruboshwe. Vakane vanoti bhajeti rinoratidza kuti vakaremara vakakanganwikwa zvachose paurongwa hwegurukota rezvemari vaMutuli Ncube.
Tichizoteerera pavakanga vachitaura pane rimwe bandiko rebreakfast, vakatotaura vakati hano hatina chatakachinja, takangozvisa imomo mukati mune zvimwe. Asi kana tisingaoni pazvakanyatsoiswa chapu chapu, kureva kuti ivo vakatarisa bumbiro remutemo vakaona kuti bumbiro remutemo rinoti hurumende inofanirwa kuti ibatsire vakaremara ndokunge mari yachona iripo kana kuti zvinhu zvachona zviripo. Saka apa nekuda kwokuti vari kuti zvinhu zvachona hazvipo, saka havana kumbofunga nezvazvo.
Mutauriri weDeaf Zimbabwe Trust vatinotenda Chikunya vanoti mari dzinopihwa vakaremara mubudget dzinofanira kumira padzo dzega zvichienderana nezvikumbiro zvavanenge vapa.
Mari haisi kukwana munhu wese. Tinozoona zvakare kuti izopatsanurwa iswe zvakare kuvanhu kuvakaremara haikwani zvakare. Tichitarisa zvakare kuti mari iri mumabhondi haisi muma US dollar, saka inenge iri mari diki diki zvakanyanyisa. Takazobvunza veMinistry of Education kuti saka kana zvadai vanhu vanorarama nehurema vanonobetsereka zvakadii, uye mari yavo inovabetsera inowanikwa papi iyo mari yatakatarisana nayo isingakwani. Ministry ikati vane budget line yavakagadzira inotarisana nevanhu vanorarama nehurema yavanoti inonzi learner support service. Iri budget yavanoti iyo ndiyo ichazadzikisa zvinodiwa nevanhu vanorarama nehurema. asi takangotarisa zvakadaro imari yacho tarisa kuti inofanirwa kukava zvinhu zvakawanda zvakafanana nesign language syllabus nezvimwe zvakawanda wanda zvinodiwa nevanhu vanorama neurema panyaya dzeeducation mari zvakare tinongoona kuti imari isingakwani.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vanxuye sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Budget rakataurwa navanxuve harisati rapasiswa mune paramende kuitira kuti rishandiswe zviri pamutemo gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndino koka ya kuti mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru na 8pm. Nasi mchirongwa tirikuzeya nyaya yezuva rekodi zero dzevanhu pasi rose, The International Human Rights Day. Panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzekodzero muZimbabwe. Kana muchida kupinda mchirongwa ichi, kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Muria Zimbabwe, ngatisangana ipa chirongwa The Connection, muine ni Mike Hove na 8pm.
Mutungamiri wehurumende Ethiopia Abiy Ahmed vatambira nhasi mubairo weNobel Peace Prize mushure mekuita basa guru gore rapera rekuunza runyararo pakati pevanhu vemuEthiopia neEritrea. Izvi zvaitwa pamabiko aitirwa muOslo nhasi.
Ndinonzwa kufara kuva pano nhasi uye ndinotenda kukomiti ye Norwegian Nobel Committee iyo yakandipa pamwe nekukurudzira mabasa angu mukuwana runyararo pamuganhu weEthiopia neEritrea. Ndinotambira mubairo uyu ndakamirira vanhu vose vomuEthiopia neEritrea, zvikuru kuvanhu vakazvipira mukuunza runyararo. Naizvozvo ndinogamuchira mubairo uyu ndakamirira vamwe vangu kusanganisira vaIsaias Afwerki avo vakashanda zvakasimba makore ose aya. Ndinotambira zvakare mubairo uyu ndakamirira vanhu vose vemuAfrica pamwe nezvizvarwa zvepasi rose zvinokurudzira runyararo kwete hondo.
Mashoko emutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed avataura vari kuOslo kuNorway.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nzwisa yekambo kakila ti katushitsa kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day. Musangano wepagore wezanu PF watanga nhasi kugoromonzi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaperekezera foko vaendesa kudarira High Court mumwe vatungamiri veMDC weWelsman Ncube. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.